ZDC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 31 zvita 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matatu 30 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza basa zvinotyisa uye kutadza basa uku kuri kuchora kodzero dzevanhu vari kutadziswa kuvhota. Zvakabuda musarudzo dzeZANU-PF zvononoka kuburitswa zvichitevera kusafambiswa kwazvo zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe uye vamwe vanhu zviuru zviviri nemakumi manomwe nevatatu 2073 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 4,997. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nechimwe nemazana manomwe ane makumi maviri nemasere 211,728. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana rine gumi nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevashanu 4,118,635. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana masere ane makumi maviri nevatatu 3,129,823. Vabaiwa nhomba yetatu vava mazana matatu ane makumi maviri nevatanhatu 326. Ukuwo hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichitevera mashoko akataurwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ZEC ekuti rakakwanisa kunyoresa vavhoti vanoita zviuru zviviri 2000 chete mugore rose ra2021, sangano rakazvimirira rinoongorora zvisarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti ZEC iri kutadza basa zvinotyisa uye kutadza basa uku kuri kutyora kodzero dzevanhu vari kutadziswa kuvhota. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti ZEC ine mapazi makumi manomwe nematatu munyika yose, zvinoreva kuti bazi rimwe nerimwe rakangokwanisa kunyoresa vanhu makumi maviri nevanomwe gore rose. Vamakoni vanoti izvi hazvifanirwi kuregerwa zvichienderera mberi.
Zvinokatyamadza nokusuwisa kuzwa kuti gore rese ra2021 ZEC yakangokwanisa kunyoresa vanhu 2000 chete sevavhoti. Zuva roga roga, vana vedu vari kusvitsa makore gumi nemasere. Zvichireva kuti vanenge vava nekodzero yokuvhota musarudzo. Zviuru nezviuru zvakasvitsa 18 years gore rino. Vamwewo vakasvika 18 muna 2019, vamwewozo muna 2020. Vose ivavo vane kodzero yokuvhota asi ruzhinji rwavo haruna kunyoresa. Zvingaitawo here kuti gore rese mahofisi 73 ezek ari munyika akangokwanisa kuregista vanhu 2000 chete. Takaita mashomo acho zvinoreva kuti senda yoga yoga yakangonyoresa vanhu 27 chete. Apa tichitoti baba namai vari pabasa vaitotambira mari yakawanda. Izvi zvinotosiririsa. Uku ndokunonzi kukonewa basa uku. Hatidi kurova imbwa takaviga mupinyi.
Zek iri kukuratidzai chii apa? Chii chamuri kuona naiva makoni?
Zek hapana zvairi kuita kukurudzira vanhu kuti vanyorose sevavhoti. Dai vanga vachiita basa ravo nemazvo, vangadai vakanyorisa zviuru nezviuru kana mamiriyoni chaivo evanhu yamavhotas matsva kunyanya.
Ko mapato ezvematongere enyika ayo anoti ari kutarisira kunyoresa mamiriyoni nemamiriyoni evanovhota vachavanyoresera kupi?
Kana naivo mapato vacho hapana zvavari kumboita kunze kwokungotaura zvisina maturo. Hanzi tinotarisira 5 million votes kana kuti tinotarisira kuti register 5 million mavoters. Vamwewo ndivo vanenge vachiti vari kutarisira kuregister 6 million mavoters. Masupporters enyu iwavo haana kunyoresa. Saka tinokurudzirawo zvakare imi vemapato kuti mukurudzire masupporters enyu kuti vakwanise kuregister kuti vazovhota musarudzo dzichatevera muna 2023.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Tabatavo mutauriri weZek vaJasper Mangwana, asi tichienda pamhepo mibvunzo yedu yatanga tavatumira yanga isati yapindurwa. Bato reZANU-PF rinoti richiri pakati pekuongorora zvichemo zvevakakwikwidza musarudzo dzemaprovhinzi ebato iri dzakaitwa nechipiri risati razivisa zvakabuda musarudzo idzo dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi sarudzo idza dzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu zvaita kuti dzimwe nhengo dzebato iri dzakakwikwidza musarudzo dzemaprovhinzi idzi dzikwidze zvichemo kune vakuru vanga vachitungamira kufambiswa kwesarudzo idzi mumatunhu avo. Vane ruzivo nezviri kuitika musarudzo idzi vati nyaya yemhirizhonga mumatunhu akaita seHarare, Mashonaland Central neMashonaland West iyo inonzi iri kuongororwa pamwe nekunonoka kusvika kwezvakabuda mune mamwe matunhu akazovhota nezuro akaita seMidlands nekuda kwekuti nzvimbo dzaivhoterwa dzakanga dzisingasvikike nekuda kwemvura yakanaisa munzvimbo idzi. Ndizvo zvaita kuti zvakabuda musarudzo idzi zvinonoke kuziviswa. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati sarudzo dzavo dzakafamba zvakanaka chose, vakati bato ravo richanzwa zvichemo zvose zvevari kugunun'una. Vanosanganisira vamwe vakarambidzwa kukukwidza musarudzo idzi. Kwasara maawa mashomanana kuti sarudzo idzi dzitange.
Musangano mukuru weZANU-PF una maoganzi akagadzirwa nebumbiro remutemo remusangano anosanganisira vana National Directorate of Elections, National Elections Directorate zvekare neNational Disciplinary Committee. Saka vakuru vomusangano vachagara pasi kuongorora nyaya dzakaita seidzodzo panenge paine zvinyunyuto, panenge paine zvichemo maererano nekufambiswa kwakaita basa. Musangano weZANU-PF une jekerere vamunangagwa unova ari munyori mukuru nemutungamiri wemusangano. Vanorayira nokudzidzisa ivo vachiti ngatiitei sarudzo dzinoita kuti zvamunobuda musarudzo zvozvitaridze zvinodiwa navanhu namafungiro avo uye negwara ravanoda zvichienderana nebumbiro remutemo weZANU-PF. Saka naizvozvo hakuna dambudziko kana chichemo chinosiiwa chisina kugadziriswa aiwa. Asi kunyange zvazvo paine zvichemo, kunyange zvazvo paine matambudziko akasanganikwa nawo, overally tinoona kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka kwakusina mhirizhonga uye zvekare kwakusina kupokana kana kurwisana sezvataisichiona kare.
Vamugwadi vati zvichabuda musarudzo idzi zvichaziviswa nenguva yakafanira kana vapedza ongororo dzavari kuita. Vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu vati nyaya yemhirizhonga pamwe nekushandiswa kwechikafu musarudzo idzi inyaya yavari kushushika nayo pose panoitwa sarudzo. Zvavanoti vari kutyira kuti zvinogona kuzokanganisa kufambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2023.
Bumbiro remutemo unova ndiwo hwaro unoita kuti sarudzo idzi dzinge dzichiitwa rinotaura kuti sarudzo dzose dzinofanirwa murunyararo nekunge mukuitwa kwadzo dzichipa mukana wakafanira kune munhu wese anenge achikwikwidza musarudzo idzodzo kuti anga achizosarudzwawo. Saka zvinoratidza izvo kuti kana pakazoshandiswa chikafu kana pakashandiswa mhirizhonga, sarudzo idzodzo hadzichazokwanirana kuti tikwanise kuona kuti dzinosvika here pamatanho anenge akatarwa nebumbiro remutemo. Zvekare kana tichitarisa mapato ezvematongerwo enyika ane mabumbiro awo maconstitution avanoshandisawo. Maconstitution iwewe kana tikaatarisa zvekare hapana paanobvumira kana kuti paanotendera kushandiswa kwezvinhu zvakafanana nezvekudya kana dzingava mbeu kana zvingava zvigaro kana zvingava zviwanikwa kusanganisira kuiswa kwemhirizhonga pakati kuti vamwe vange vachizosheya mukana wekusarudzwa. Saka chinhu chinenge chichitikatyamadza nekuti tinenge tichitarisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ndo achapinda muhurumende. Saka kana vakanga vachiita mhirizhonga vari kumapato avo ezvematongerwo enyika tinozoona zvekare mhirizhonga iyoyo ichionekera munyika yese.
Musarudzo dzezanu PF idzi munonziwo makabuda vanhu vakawanda mumatunhu akaita seMasvingo, Mashonaland East, Mashonaland Central neMashonaland West vachinovhota musarudzo idzi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati mapato anopikisa anofanira kusunga dzisimbe kuti agokunda mumatunhu aya. Kunyange hazvo vachiti vanhu vazhinji vakakwezvwa nechikafu chaipiwa vanhu nevaikwikwidza musarudzo dzezanu PF idzi. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti amai Mary Muliswa Chikoka vanove gurukota redunhu reMashonaland West ndivo vari kutungamira mukuverengwa kwezvakabuda musarudzo dzasachigaro wedunhu ravo. Ukuwo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe vachinziwo vari kutungamira pane zvakabuda pasarudzo dzasachigaro wedunhu reMashonaland Central. Vaimbove mutungamiri wesangano revakarwa muhondo yerusununguko vaJabulani Sibanda vanonziwo vakatungamira pasarudzo dzasachigaro wedunhu reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Eva Nice Munando vanoti vanoshuwira kuti gore rinouya ra 2022 richange riri nani pane gore rino sezvo matambudziko ange akatarisana nemadzimai gore rino akawedzerwa nedenda recovid-19. Amai Munando avo vanova mukuru wesangano reFemale Students Network Zimbabwe vanoti vanasikana vari muzvikoro vange vakaomerwa zvikuru sezvo vange vasina zvikwanisiro zvekuti vadzidze vari kudzimba panguva yeCovid-19 sezvo mutengo wedata wakakwira zvakanyanya zvakaita kuti vamwe vatadze kuita zvidzidzo zvavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya Huye weStudio 7.
Gore rinoranga risina kumira zvakanaka nekuti dendai reCovid-19 muna January chaimo tinobva tatotangana nelockdown tobva tadzivirirwa kunze kunzi aiwa hatikwanisi kufamba tichiwadzana uyezve tichiita mabasa emaoko akasiyana siyana uyezve vanoita mabasa ekuenda kumahofisi vakanga vachiwanikwa vachitadza kuenda kumabasa iwayo. Zvinova zvakakanganisa zvikamu zveupfumi kuti madzimai anga achitora chikamu munyika ino yeZimbabwe kuti vanga vachibatsirawo munyaya dzezveupfumi nekuda kwekuti kutengesa chaiko zvekana kubata mabasa emaoko pane zvavanoita zvakasiyana siyana vachishava kwakanga kusinda kwanganisike nedenda iri uyezve kurwara kwaita vanhu kazhinji chakaona kuti madzimai vakanga achitora chikamu chikuru nenyaya yekuti ndo vaichengeta varwere avo mudzimba uyezve vaichengeta varwere avo vasina zvikwanisiro zvakakwana. Mamwe madzimai akawanikwa achibatwa nedenda irori zvakare vamwe vakatisiya zvinosuwisa zvizhinji kuti mukuita basa kwataita kazhinji takanyatsotadza kusvika padunhunhuro remadzimai nenyaya yekuti madzimai kwavakanga vari ikoko tisingafambi tichikwanisa kuenda ikoko zvakakonzeresa kuti pave nemukaha yokuti tiyanane uyezve dzidzisane zvatinogara tichiita mazuva ese nenyaya dzekodzero dzedu. Takaona madzimai achiwanikwa nekushungurudzika madzimai achishushikana uyezve mhirizhonga mudzimba yakawedzera panguva ino yedonda recovid-19.
Tombotarisawo zvaisangana nevadzidzi vechisikana kumakoreji nemayunivhesiti zvazvakamira sei gore rino panguva yeCOVID-19.
Isu tinoona sekuti sangano romwirira kodzero dzemadzimai zvizhinji regai nditarise takamirira vadzidzi vechisikana vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Makoreji aya akavharwa ende vaenda pazvikamu nezvikamu zvakasiyana-siyana kunodzidza. Saka vamwe vaidzidzazve uyezve vachitarisa dande mutande, ende tinoona sekuti mutengo wedande mutande wakakwira zvinosuwisa. Uyezve vasikana kuti vakwanise kuenda pamberi nedzidzo, vamwe vakanga vakudzimba dzavo vakumaruwa kwavanga vasingakwanisi kuwana mukana wekuti vaende padande mutande, zvinova zvakakanganisa zvidzidzo zvavo zvakanyanya nekuti vakasarira kumashure. Vamwe ndivokuti kunyange vari mudhorobha muno vanga vachiita mabasa ekutsvaga mvura, vachitsvaga zvishandisiro, vachibatana nanamai mudzimba vachiita mabasa echidzimai. Saka zvinosvisa kuti tichiri kungodzoka pai kuti madzimai haasati akunyanyonzi kune mabasa akafanana madzimai nevanhurume. Zvinoreva kuti vasikana vedu vakawanikwa vachidzvinyirwa panguva inenge vachida kuti vapinde online kunodzidza. Malectures achitanga vakanga vachitsvaira dzimba, vakanga vachitsvakana nemvura, vakanga vachibika, vachiita mabasa akasiyana-siyana. Saka basa redu rakava nekunetsa zvizhinji pakuriita nenyaya yekuti zvimhinga idzo zvakasangana nelockdown iroro nedenda iri rakanga richisangana namadzimai nevanasikana, zvakaita kuti vadzokere kumashure panyaya dzebudiriro pachavo uyezve panyaya yedzidzo nekodzero dzavo.
Avo vange vari sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Evanice Munando vachitaura naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti dare repamusoro reHigh Court muguta rePretoria muSouth Africa nezuro rakatonga kuti nyaya yakaunzwa kwariri nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits haisi kuzonzwikwa zvechimbi-chimbi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kumatare edzimhosva zvichitevera mashoko egurukota reSouth Africa rinoona nezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi ekuti upenyu hwemagwaro aya hauzopamidzirwa. Kuroneko rinoti vana vechikoro vanga vachifanirwa kutanga dzidzo dzefomu 1 musi wa10 ndira 2022 havachatangi pazuva iri kusvika zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 zvazivikanwa. MuFinancial Gazette, ZESA inoti iri kutadza kudzivirira kubiwa kwetambo dzemagetsi pamusoro pekushaya kwayo zvikwanisiro. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi ku UK uko asi tiri kuno ku Zimbabwe kuno kwakaipa zvinodhura zvinoita sei matungerwe nyika acho unoshaya kuti ini ndinonzi gomo iri kuno ku Zimbabwe asi penyu kuno vakaoma kuma mari yacho haitengi ni pakaipa. Hino wana mkoma matanono kahwande, wana mkoma jumaka ndimiri, makadiku iku. Aywa, kuno tiru kanga wana. Shuma tunge rwenyika zvacho, wanoda kutunga iwo, wajida kukuta iwo. Isi tijifane nzara kuno. Pana kana chinotenga mariaja, itenge mfuni iwe. Shuna shudula kuno. Minu kutu wanoda kutunga ushika matunga amera nyanga iwo.
Ini ndinodawo kutaura zviri kuitika muZimbabwe zvokuti masoja nemapurisa vava kupinda mudzimba dzevanhu vachirobha vanhu. Izvo zvinhu zviri pachena zvinozvikamwa chero nehurumende. Ivo vakuru vemasoja, vakuru vemapurisa vanotozviziva kuti ndo zviri kuita masoja nemapurisa vari kupinda mudzimba dzevanhu vachirobha vanhu, asi havasisina chokuita. Naivo vari kutohlavo kuti tichavatsivura sei nokuti vakavaregerera kare vachiita zvavanoda. Saka ike zvino havachagoni ende ndo vaivadzidzisa kuuraya vanhu. nokuita zvavanoda asike havachagoni kuti vavatsivure. Ndozvandoda hangu kuti ndizivise muZimbabwe kuti hamusisina kugadzikana, vanhu ngavasimudze musoro vaone kuti tingaita sei, nokuti hurumende pachayo haichavagoni, kana vakuru vemapurisa nevakuru vemasoja havachavagoni. Hakunazve munhu ane AK-47 muZimbabwe kunze kwevanhu vemuhurumende. Saka ndo inongoonekwa panonzi parobhewa patorerwa vanhu mari, vanhu vevava vanongoonekwa nema AK-47 vanomawanepi sara kwokuti masoja nemapurisa? Saka Zimbabwe ngaigone kuti iongororwe kana nedzimwe nyika chaidzo. Ndatenda hangu
mangwanani ngwanani vakuru ve-CD7. Ndini matindi wenyubhanda ndobvabazoreva paharara pa tingochema chema tingoti vanhu mari dzavari kutambira dzakadzaka, especially vanhu vasiri maLGs makambani dzaya mari dzavari kutambira dzakadzakwa dzanamusiyamwa. Vakatarisira makambani akaita sesecurity, makambani akaita sana Lions aya asikutambira mari dzakanyatsoti kwasa kwasa, asikutambira mari yekuti munhu akatambira mari yake kupera kwevhiki rimwe mari yake inenge yapera anochema. Chero mahoridhe atatatana neya takapfuura yekrisimusi asina kunge tatofara, uyangotiwo nyama runo ichiona nezvidhoo ichigochwa, iwe chako chete chete kutanga munhu wekwabuchwa. Hazvifanira kudaro, gavhini dai yachichinja zvinhu zvayo, yachinja maitiro. Handiti gavhini iri kutonga haina chayaiva kubva paanga ichi kutonga, hapana chanoiziya.
Mangwanani, mangwanani akanaka pastudio 7 vana mukomatana nokahwande vana jumga kandemire. Inini ndinoitwa taona shava kana kuti baba angu uni ndiri uno kupolokwane kusouth africa. Ndinoda kutenda murume uyu Sirizani Butau. Zvinhu zvinodadisa here, vakaita zvinodadisa. Ukaona munhu achikwanisa kununura vanhu 8 munjodzi yerufu zvichikungoitwa nemunhu munhuwo zvake, dai Mwari vamuitira zvakanaka, dai Mwari vamuwedzera makomborero neupenyu. Zvinhu zvinodadisa zvisingaitwi nevanhu vakawanda, asi dai taigona kuzviitawo tese. Haikuona kuti ndo paunoona masoja achindouraya vanhu zikisi vasina zvavanenge vaita. Mwari ngavamuropafadze murume. Inini ndinozwa kudada naye, ndinozwa kudada naye. Dai Mwari vamuwedzera makomborero nechipo cheupenyu. Zvinodadisa zvakaitwa navasirizani Butawisi, zvinodadisa, tinozvikudza. Dai Mwari vavaitira zvakanaka.
Zvinhu inini zvamupita ndiri pano pasouth africa mapolokwana apo ndichiti hurumende yezanupf yakona kutungamirira nyika. Vari kudzingira Harawa, Chembere, zvirema zviri kuzvipiwe zvokudya ndipurezidendi Chamisa. Vanongodzingirira zanupf yakoniwa, zanupf yakoniwa zvamu chose. Ndichiti vaya vanotaura vachiti MDC hapana chaingakwanisa kuita, MDC yakamboite munyika. Chitarisai zvaakuitika mukati menyika. Purezidendi ane zvokuita kuvanhu kuti vanhu tiyambuswe, asi zanupf yakaomesa musoro. Ndichikumbirazve zvakanyanyisa kuti 2023 zanupf paichabviswa, tinokumbira masoja awo nemapurisa ari kushandiswa zanupf tinokumbira abviswe, kumboiswa vamwe. MuZimbabwe mune vana vakafunda vakapedza chikoro asi havana mabasa. Saka tinokumbira pachabviswa pachachiitwa gavhumendi, pachachiitwa hurumende yamunangagwa iyo, pachachiitwa hurumende yamunangagwa, mapurisa nemasoja anofanira kuchinjwawo abviswe, ngokuti havasi kuziva kuti havakoni kumirira nyika, havakoni kumirira nyika. Mapurisa nemasoja ndoanotochora zvakanyanyisa kodzero dzevanhu muZimbabwe, ngokuti anomirira bato rimwe ende anomirira zanupf chete.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Zvichitevera kusungwa nekutongerwa makore makumi maviri mujeri kwemutungamiri webato rinopikisa uye vaimbova gurukota rinoona nezvemitemo muBenin vaRekia Modogu, mutauriri webazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika State Department vaNed Price, vakati America inoshamiswa zvikuru kuona kuti vanhu vemuBenin vari kuramba vachirasikirwa nekodzero dzavo dzokuramba zvavasingadi vachiomeserwa mukutongwa kwavo vachirasikirwa nekodzero dzekutaura zvavanoda uye kuwanda kwekushungurudzwa kwevanopikisa hurumende kusunga kwava madog vachipomerwa mhosva yokupfurikidza mwero kwakaitika mazuva mashoma kubva umwe mutungamiri anoshora mutungamiri weBenin vaJoel Ivo vatongerwa makore gumi mujeri vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari zvisiri pamutemo uyevo yekuronga kukudubura hurumende yomutungamiri weBenin vaPatrice Talon. Vamodugu navaaipo vakarambidzwa kukwikwidza musarudzo dzemuna kubvumbi 2021 idzo dzakaona vatalon vachisarudzwa zvakare nemavhoti makumi masere nematanhatu kubva muzana 86%. Mapato anopikisa akaramba kukwikwidza musarudzo iyi. Vaviri ava vakatongwa nedare rinotonga mhosva dzezveupfumi nedzekurwisa vanopfurikidza mwero rinonzi Economic Crime and Terrorism Court kana kuti CREAT inopomerwa mhosva yokushungurudza vatsigiri vemapato anopikisa. Umwe mutongi weCREAT akatiza kubva muBenin sarudzo dzemuna kubvumbi dzisati dzaitwa achiti ari kumanikidzwa kuita zvaasingadi. Kwemakore mazhinji, Benin yairumbidzwa senyika ine utongi hwejekerere munharaunda yanga isina nyika dzine utongi hwejekerere asi pava nezviratidzo zveudzvanyiriri munyika iyi. Gwaro richangobudiswa neState Department rinotaura pamusoro pezvekodzero dzevanhu richiti kurambidzwa kwevanhu kukukidza zvigaro zveparamende nemakanzuru kwakakonzera kuti vanhu vazhinji vasavhota. Gwaro iri rinotaurawo pamusoro pekuchiurwa kwekodzero dzevanhu kusanganisa kusungwa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika, kumbunyikidzwa kwevatori venhau, kusungwa zvisina maturo uye huori mune zvemutemo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakayambira pamusoro penyika zhinji dzava kudzokera sure munyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu vachiti utongi hwejekerere ndihwo hunogona kusimudzira vanhu nekugadzirisa zvinonetsa. Benin inozviziva, naizvozvo hurumende iyi inofanirwa kudzora munyika iyi utongi hwejekerere zvakare kutanga nekurega kushandisa mitemo mukudzvanyirira vanhu mune zvamatongerwo enyika. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matatu 30 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza basa zvinotyisa uye kutadza basa uku kuri kutyora kodzero dzevanhu vari kutadziswa kuvhota. Zvakabuda musarudzo dzeZANU-PF zvononoka kuburitswa zvichitevera kusafambiswa kwazvo zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka vateereri.